Tatibatawo tasvika kuSouth African Embassy taona kuti vashandi vacho vanga vari pasi pemurawo wekuti vanhu vari kuuya vasatambirwe, vasatendedzwe kupinda mukati nekuti tatidairwa tiri panze. Zvakare mapurisa akawanda zvikuru anga akazara pamuzinda weSouth Africa Embassy nokutenderedza muzinda iwoyo.
Hamuna kutokwanisa kupinda mukati?
Tatodairwa nasekretari tiri pagedhi, haana kutombotitendedza kuti tipinde mukati. Tatozosvika ipapo vanga vakutoziva kuti there are people coming. Ndingangoti tasvika kuSouth African Embassy sevatungamiri mushure mekunge mapurisa aramba kutitendera kuenderera mberi nedemonstration.
Vapa chikonzero chei chekuti musaratidzire?
Vapa chikonzero chekuti mutsamba yatakavapa mumashure makanga mune zvatisina kugadzirisa, zvatakagadzirisa marimwe zuro. Tazvigadzirisa kudaro vazoti vava kuverenga mazuva manomwe kubva pazuva ratakavapa tsamba iyoyo. Zvinoreva kuti tanga tingakwanisi kuenderera mberi nekuratidzira kwedu.
Zvii zvavanga vachida kuti zviigadziriswe?
Vaida kuti patsanangurwe kuti tichaungana papi, tichange tichitungamirirwa nani. Zvakare vanotungamira ivavo vanogarepi? Zvakare chinanga cheungano yedu ndechei?